tindichandoona kuti tinofanirwa kuti tiite ndechekuti tishandise manational employment council zatinawo. Akapiwa simba rakati wandei nehurumende. Simba rekutanga nderekudzidzisa vashandi kuti mushandi anobakwa sei. Rechitu nderekuinspekta mafactory kuti vaone kuti vanhu vanoshanda nenzira yakatarwa nemutemo kana kuti nenzira yakatarwa nema NEC. Chechitatu ndechekuti munhu anoramba achiregera kuteerera mutemo anogona kupiwa chirango. Saka chinhu chandoona inini tinofanirwa kuti tichiita senyika ndechekuti tiinde kuma NECs kuti ma NECs ngaaite basa sebasa. Maunions arege kuramba achichema chinda kuma newspaper asi aende kuma NECs. Kwavane simba rekuti vaite resolution yekuti designated agent simuka nhasi uinde kwakati uye uzotipira report kuno ku NEC. Then votdecide ivo se NEC kuti employer wechichina uyu ari kuramba kubata vashandi sevanhu anoitiwa sei.
Sei vanhu vasiri kukwirira makambani emachina aya kumatare edzimhosva anoona nenyaya dzevashandi?
Vashandi vazhinji havawanzi kunoripota. Hamheno kuti tinovanetsa chii. Asi mutemo weZimbabwe welabor nemaregulations unovapa simba rekuti vasungise maemployers aechichina asingateedzeri mutemo.
Kupinda kwakaita machina munyika kwanga kuri kuwirirana pakati pehurumende mbiri yeZimbabwe nechina. Zvingave zviine chekuita here nekutadza kuti vashandi vanga vachizotorawo matanho kana vachinge vashungurudzwa?
Handifungi kuti zvinonyanya kupinda ipapo. Kungangova kufungidzira kwevanhu because nyika yedu ine maagreement akawanda nenyika dzakawanda. Maagreement aya haapi munhu simba rekusateerera mutemo wenyika.